This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chikumi 29 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi reAfrican Union rinoona nenyaya dzerunyararo nekuchengetedzwa zvakanaka kweAfrica rePeace and Security rinopemberera kusvitsa kwari makore gumi ravambwa. Bato reMDCT rinoshora urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nezanuPF wekuongorora mashandiro enhengo dzeparamende dzebato iri mudunhu reMateveland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bazi reAfrican Union rinoona nenyaya dzerunyararo nekuchengetedzwa zvakanaka kweAfrica rePeace and Security rakapemberera kusvitsa kwaro makore gumi ravambwa nemusi wechishanu. Bazi iri rinoti donzo reAfrican Union kubva muna 2002 runyararo kuzvidzivirira pamwe nekuunza kugadzikana muAfrica. Vatungamiri vemuAfrica pamwe nevanoshanda kuAfrican Union vakapinda mumhemberero idzi vakapembedza basa riri kuitwa nebazi iri. Chizvarwa cheZimbabwe vaEdmore Kambudzi ndiwo munyore mukuru mubazi iri. VaKambudzi vanoti vatungamiri vemuAfrica vanofanira kuisa mari mukuchengetedzwa kweAfrica kuti nyaya yematororo isapararire kune dzimwe nyika dzine runyararo dzakaita seZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Pakatanga basa muPeace and Security Council, nzvimbo zhinji dzeAfrica dzaka dzine hondo. Tingakupai mufananidzo weSomalia, vana Burundi, vana Liberia, Ethiopia neEritrea vakarwa hondo vachirwira muGhana. Saka kwave kune mvongambo poto kunzvimbo zhinji dzenyika yedu huru yeAfrica. Saka Peace and Security Council yakazvarwa panguva yakanga yakaoma zvikuru. Saka nokuda kwekudaro iye zvino izvi pane makore gumi ichiita basa rekupedza hondo nekusumudzira kuyanana kwevanhu, kuyanana kwedzihurumende dzemunyika dzakasiyana-siyana. Saka kanzu yedu yakaita basa kakura zvikuru nekuti pana 2004 kwakuine hondo dzaita kumakumi mairi nesere. Mazuva ano hondo huru chaidzo chaidzo tingati dzasara mbiri kana nhatu. Tungatara sehondo iri muSouth Sudan nehondo iri kuCentral African Republic nebongo zvozvo zvichikindira mberi muSomalia. Kumwe kwese Peace and Security Council yakateidza chaizvo kugadzisa nyaya idzodzidzi.
Tikona zvikwana mamwe madambudziko ari kubuda ana Boko Haram nezvimwe zvakadaro, munozvikwanisa sei kana mari pasina?
Mari iri kunetsa zvekuti nguva zhinji mari inoshandiswa mukusumudzira runyararo muAfrica iri kubviswa nekunze, asi mari haingowi, inouya iine zviga. Saka nokuda kuti inouya iine zviga, kanzu yedu nevamwe vanhu vanoshanda nayo havazokwanisa kuita basa seshungu dzavo, senjere dzavo, semadira avanoda, nokuti vanenge vachine zviga nezviga zvinenge zvichibva kunze. Saka tiri kuridzira kuti nyika idzodzi dzeAfrican Union dziri 54 ngavauyidze kuunganidza mari vachiperepeta pese pese muno mukati meAfrica, nokuti muno upfuma hwakawanda. Tinofanira kungorongana chete kuti mari iyi iri muupfuma hwakawanda iyoyi tiiunganidze, tikwanise kuti kanzu yedu iri kuunza runyara muAfrica tipe mari tirisu, tichiudza kuti ita zvakati, ita zvakati, ita zvakati, kwete kuti pembe irambe ichidzwa nevanhu vekunze kuAfrica.
Ndedzipi nyika dziri mukati meiri kanzo?
Kune Libya nealgeria, mune Uganda, Tanzania neEthiopia, mune Equatorial Guinea.
Avanga vari vaEdmore Kambudzi, vanove munyore mukuru webazi rePeace and Security Council muAfrican Union, vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7, vari kuSipopo muMalabo kuEquatorial Guinea. Vashandi veHurumende nevamiriri veHurumende munhaurirano pasi peNational Joint Negotiating Council vaitariswa kusangana nechishanu chasvondo yapfuura kuti vazive nyaya dzinosanganisira dzemari dzemihoro yepakati pegore vave kuzosangana svondo rino. Musangano wesvondo rapera wakazosendekwa sezvo wainangana nezuva raicherechedzwa zuva revashandi vehurumende pasi rose reCivil Service Day. Ngatinzwe hurukuro yataita nhasachigari weApex Council vaRichard Gundani pamusoro penyaya iyi.
Tazoita kuronga patsva. Sezvo takambotanga taronga kuti musi wechishanu ndo watisagara pasi toita kamusangano kedu kadiki kevadare veNational Joint Negotiating Council. Asi tazoona zvakakodzera kuti timbotanga tapfuudza chirongwa ichi chePublic Service Day. Svondo rinouya iri ndo patinozokwanisa kuti tienderere mberi nemusangano wedu weNational Joint Negotiating Council.
Zvii zvamanga muchitarisira kukurukura nezvazvo pamusangano uyu?
Tukuenderera mberi nenyaya dzatakatanga kutaura svondo rapfuura. Nokuti svondo rapfuura pane nyaya dzatakataura nezvadzo dzinoenderana nekuti ko ivo vari kupiwa mari dzepenzheni, mari dzacho dzinomboka kuretwa chirudziiko. Ko tax dziri kubatirwa vashandi vehurumende dzakambomira sei dzinokalkuletewa chirudziiko. Ndidzo dzimwe nyaya dzatinoda kutarisisa uye tichitarisisawo kuti kana tichiti isu mamiriro eupfumi hwenyika ana kumira zvakanaka. Ko tine statistics here mafiga anoratidza kuti zvinhu zvakambomira sei. Saka information iyoyo information sharing yatichaita yokuti tinenge tichikwanisa kuwana information kubva kumapazi akasiyana siyana ehurumende vanoshanda nyaya idzodzo. Zvozotibatsirawo zveisusu kuti tigoita urongwa hwedu hwakanaka kuti kana tawana ruzivo igogo toziva kuti kumberi kwatiri kuenda kune chauviri here kana kuti hakuna. Uye kuti tigokwanisa kakuti munhu wese mushandi wese wehurumende agoziva kuti kana pane mari dzinobatwa kana pane mari dzinowanikwa kupenjeni dzinenge dzambowanikwa chirudzii dzinokalkuletwa chirudzii.
Vanga vari sachigaro Apex Council vaRichard Gundani vari parunare mugweru neStudio 7. Batore MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti rinoshora zvikuru danho runonzi riri kuda kutorwa nebatore ZANU PF mudunhu rematebeleland north rekuti vakuru vakuru muZANU PF vaongorore mabasa ari kuitwa nenhengo dzeparamende dzebatore MDCT idzo dzinonzi hadzisi kutevera zvirongwa zvehurumende zvakaita seZIM Asset. Izvi zvinonzi zvakabuda kumusangano weZANU PF wakaitwa muBulawayo svondo rapera. Mutauriri weZANU PF varugare gumbo vati havana ruzivo rwakanyanya nezvenyaya iyi asi vatiwo ingangokurukurwa nezvayo kumusangano wePolitbureau yebato ravo uchaitwa nemusi wechitatu. Tataura nemutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora.
Chekutanga ndechekuti nhengo dzeMDC hadzisi nhengo dzeZANU PF uyezve hadziiti zvido zveZANU PF, dzinoita zvido zveMDC pamwe chete nevanhu vemumatebeleland. Vanhu veZANU PF vanofanira kuita basa ravo ivo kwete kuti vade kuzama kuva masupervisors eMDC. Saka isu hatizvitambiri izvozvo. Mamembers of parliament edu achashanda nevanhu kwete kushanda neZANU PF.
Asiwo imi mune zvirongwa here zvamunotarisirwa kunge muchiteera sevamiriri vedare reparliament?
Hongu, isu seMDC tine zvirongwa zvedu zvekuti tiri kuda kuti matunhu medu mufambiswe sei. Tine chirongwa chedu cheJuice, tine chirongwa chedu cheArt. Chekuti zvinhu zvinofambiswa sei kana maprograms achibvumira mari dzichibvumira tinoimplementa maprograms edu iwayo. But nyaya dzana ZIM Asset dzinotiteedzere idzodzo hadzina zvadzinomborewa nokuti ZIM Asset haina zvayati yaburisa so far. Hakuna mabasa kuzvipatara, hakuna mishonga, hakuna maindustry ati amuka, hakuna chiri kumbomuka. Kutambura kwatonyanyisa asi kuchidziteedzera ZIM Asset. Saka ZIM Asset igwara renhamo, igwara risina pundutso. Saka ma MPs edu haana kana reason yekuti ateedzere chirongwa ichocho.
Asika zvinonzi imiwo nhengo dzenyu hadzinawo ruzivo rwakanyanya pamusoro peZIM Asset.
Kuziva chinhu chisina basa hakusi kuziva kwemazvokwadi. ZIM Asset iprogramu isina zvainoshanda. toti iko kuma constituencies kune ma members ezanu PF kwete kune ma members MDC kune mabasa here kune masekitori akavhurwa here kune migodi yakavhurwa here kune maindustry akavhurwa here kwete saka zvimwe asset hainei nekuti inyatsozikanwa nevanhu veMDC nekuti veMDC vanoziva kuti hapana zviripo nekuti nyangwe kune vanhu veZanu PF kune kutambura kukuru kudarika kune vanhu veMDC.
Vanga vari mutauriri weMDC Tiva Douglas Mwanzora vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisa kutinzwa padande mutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Yashika nguye kuti tichikuendesa iyi kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Nyari Mashaya Mombe vanotungamira iwo sangano rinorwira kodzero dzevana vadiki rinonziro Tag a Life. Tinokutambira nemufaro pa Studio 7 muzvare Mashaya Mombe.
Ndinotenda makabi vatereri.
Aiwa tinofunga vatereri vari wadi. Zvare Mashaya Mombe, pane nyaya iri kunetsa iri kuitika kuchimanimanu uko kunonzi kune vana vasikana vakangonyangarika mavhiki mana apfuurayo vasiri kuzikanwa kuti vari kupi uye nyaya yacho inenge yanga ichinzi nevamwe yanga isiri kumbotaurwa taurwa nezvayo. Pane zvamuri kunzwawo chii chaizvo chiri kuitika?
Mazvita enyu. Tiri kunzwa isu zvakatotishamisa ndezvokuti takanzwa nyaya iyi mazuva mashoma apfuura. Nyaya yacho haisi kunyanyotaurika taurika asi kunoti mapepa anova anonyora pamhepa paintaneti ndova tazonzwa vachitaura nezvenyaya iyi nekuti vana vatatu vakangonyangarika. Zvichiraurwa izvokuti amai vevana vari kutaurawo ivo kuti vana vangu vakaenda kumapurisa. Ndavasiya kumapurisa because panenge panga pachifungidzirwa kuti mumwe mwana wacho akabatwa chibharo. Saka mapurisa vanga vachifanira kuita medical examination kana unoongororwa chipatara. Saka hanzi vachiya vana kumapurisa vana aya vakazongo hanzi mapurisa akazongofona kuti vana venyu vatobuda. Ava vari kumbo kwakungomirira kuti vana vanouya havana havana kuuya. Saka isi tiri kuona kuti hazvinhu hazvisi zvinhu zvatingadai kunzwa zvichiitika muZimbabwe kuti vana vanonzi vabva kumapurisa vonyangarika. Vanyangarika kudaro vanotora mwedzi wese vasina kuwanikwa zvichibudiri zvakanaka ivo vachinzi vakabva kumapurisa. Saka isi tingoti sevana veZimbabwe hazvisi kunzwisisika izvozvo.
Pane vamwe vamuri kutaurawo here navo vakuru muhurumende kana kuti iro bazi rehurumende rinoona nezvekuenzaniswa kwemukana pakati pevanakomana nevanasikana kana kuti ministry yegender?
Ndingangoti zvatatanga kuita setegenaisi ndezvekuda kuferefeta kunzwa kuti nyaya icho yakamira sei. Saka takwanisa kutaurawo mbijana nebazi rinoona nekuchengetedzwa kwevana resocial welfare ikoko ndovatipawo kuti vachinge vachitiudza kuti pari kubuda nyaya dzakawandisa asi nyaya dziri kubudo vane maonero avo anenge ari kuitwa zvinhu ekuti vana vanenge vari kunzi vakatiza semasangano anoona nekuchengetedzwa kwevana vasikana. Tetiri kungoti nyange zvikanzi mwana akatiza pamusha mwana iye anofanira kunge achiwanikwa achichengetedzwa kuti awanikwe kuti ari panzvimbo ari kugara nemhuri yake.
Pane zvatanga tichiverengawo paintaneti vamwe vanga vachishorawo masangano ari muZimbabwe vachitivo vanosimbirira kutaura nezvenyaya dzekunana Nigeria uko asi hapana vaona vachiratidzirawo nezvenyaya dzevasikana ivava vekuchimanivanava. Zviri kufamba sei mukati kudini mashoka?
Mukoma Blessing mungabvunza izvozvo isi tiri kutaura here tese kudai? Isu ndisu masangano acho tiri kutotaura nezvazvo izvi. Saka ndongoona hangu kunge haisi nyaya yekuti tingataura nekuti madzimai emuZimbabwe nemamwe masangano akawanda vari kubata basa rakasimba izvozvo zvekuti tiri kunge tichitaura tisi tese tidi senge nhasi vanhu vasikora vari pamaredhio akasiyana siyana muno muZimbabwe vari kubata basa vachienda paground kozi dzimwe nguva ndezvekuti mabasa edu emuno muzimbabwe tinowanikwa tiri munharaunda chemo chemo saka patinenge tichishanda nevana ava tiri munharaunda dzavo mumacommunity hatiive tichikufonera everyday kuti nhasi tazoenda kuguruve mangwana tazoenda kushurugwi sora mangwana tazoenda kuzumba murambapfungwe hatingange tichidaro handizvi saka zviri kutaurika hazvo asi kutaurika kusina ruzivo rwakasimba
mukupeta chirongwa chedu muzvare mumasha yemombe zvii zvimwe zvamungakurudzirawo vabereki nevanasikana kuti vange vachichengetedza upenyu hwevanasikana kana upenyu hwaivo vanasikana vacho
ndinodi kutaura nezvana mai chete nokuti panyaya yatakanangana nayo amai vemusikana vari kunzi vakataura chandiri kuona ndechekuti nharaunda dzedu dziri kuita tinoti pachirungu let down amai ava nharaunda vemunharaunda ngavataurewo kana nyaya iripo inofanira kubata munhu wese
aiwa tinokutendai muzvare mashaya mombe nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda nekuva neni
aiwa vateereri chinobhururuka chinomhara nekudaro toisira pano anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandembiri
tekuyeuchidzai vateereri kuti mangwana kubva mangwana kubrazil uku zvikwata zviviri zviri kumirira africa algeria nenigeria zvinenge zvakutarisirwa kunge zvichitamba mumitambo yezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti last 16 zvakasara zviri mumakwikwi aya
ndinoshuvira hama dzangu dzakafa dai dziri pano dzichindiona nhasi
manjaya music
Quiet with them! Yo, coolie, pep guy!
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiang.
My Instagram!
Yeah, me know.
Na faza ma sister. Na faza munu wese ma shita. Doro tadira basita faza variba zita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya, waya. Ma fanzi angu eze andi gandira ma waya, waya. Ma waya, waya. Muza waya waya Mabanzi angu andi gandira Mawaya waya Mawaya waya Daiti njana ngondide Jana ngondide Nasi zwetika zwega Ini hani mborega Mujazari ramega tapinda jomega Jana ngondide Daiti njana ngondide Pane isa darara Vamwe wajifara Ndenzi ndazara Unudase mahara Waya waya Mabanzi angu eze andi gandira Mawaya waya Mawaya waya Pandilo imango mameze muza waya waya Muza waya waya Mabanzi angu andi gandira Mawaya waya Mawaya waya Kuwa matangu zakafa Taivari vano majindigona Avala poni na inasinda fona Nijivara tisa kwangu kugona
The girl em dada, me ma job dance, al gosika marivada, ziki ziki zaga, maka zara maga, zichita tunu tzangu nde chira zika matzaga, umaga.
Da faza ma sister, da faza munu wese ma shita, doro tadira basita faza, variba zita faza, gana ma ancestors, yeah. Waya waya, pandilo imango ma meze muza waya waya, muza waya waya.
The girl em dada, me ma job dance, al gosika marivada, ziki ziki zaga, maka zara maga, zichita tunu tzangu nde chira zika matzaga, umaga.
Nda faza ma sister.
Nesuo kuna ku Studio 7, tinenge tichingo kandawo mawaya waya, mawaya waya kubva kuna Shinsoman. Sezvo nguva yedu yaipera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi reAfrican Union rinoona nenyaya dzerunyararo nekuchengetedzwa zvakanaka kweAfrica rinopemberera kusvitsa kwaro makore gumi ravambwa. Bato reMDCT rinoshora urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nezanupf hwekuongorora mashandiro enhengo dzeparamende dzebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Mavelas Muhlanganya uye.